Muzimbabwe nyaya dzekurumwa kwevanhu nenyoka dzinowanzowedzera kubva muna gunyana kusvika mumwedzi uno wakurume apo nyoka dzinenge dzichitsvaga pekugara panodziya uye nechikafu zvinopa kuti dzigume dzaenda mudzimba dzevanhu. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti mumwaka uno wezhizha vari kuona varwere vakawanda vanenge varumwa nenyoka.
Nguva ino yerainy season yekunaya kwemvura tinoona kuti nyoka dzinowanda kazhinji. Saka nokudaro masnake bites kurumwa nenyoka kuri kuwanda zvakanyanya panguva ino yerainy season. Tinoona kuti masnake bites anonyanya kuitika nguva dzemanheru. Saka tinokurudzira kuti vanhu kana kwadoka minimizai kufamba panze, garai pakachena. Nyoka kazhinji hadzide chiedza, dzide kufamba pakachena. Kana muri pamba batidzai moto, kana mune marambi batidzai marambi, muwedzere chiedza, muminimizawo rima.
Ongororo yakaitwa inoratidza kuti vanhu kazhinji vanorumwa kumakumbo nenyoka. Nokudaro Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vanofanira kupfeka bhutsu dzinovhara tsoka uye kusafamba husiku kana zvisina kukodzera. Vatiwo kana munhu akarumwa nenyoka anofanirwa kuendeswa kuchipatara nechimbi chimbi kuti akurumidzwe kubayiwa mushonga unouraya huturu sezvo munhu achigona kufa mukati memaminitsi gumi nemashanu chaiwo akasarapwa mushure mekurumwa nedzimwe mhando dzenyoka. Vatiwo dzimwe tsika dzinoitwa nevanhu dzekusunga pedyo neparumwa dzinogona kupa kuti munhu agume adimburwa mimwe mitezo.
Makumba kwanda kuluzwa, losing a lot of limbs, tosika takuambitika munhu kwete nekuda kwesnake bite, but nekuti munhu yanga akasungwa gumbo kuti shwete rashaya ropa parazosvika kuchipatara gumbo renge ratofa raora takuchicheka gumbo. Musasunge makumbo kana maoko kana manakanga aromwa nenyoka.
Imwe nyanzvi munyaya dzekubata nyoka ine mukurumbira zvikuru munyika vachawatama marimo vanoti nyoka zhinji dziri kuwanikwa munogara vanhu nokuti dzinenge dzichitsvaga zvokudya nepekuwanda.
Nyoka dzandowanzo kubata muHarare munomu, macobras. Nyoka idzi dzakawanda stereki. Padzimba dzese dziri muHarare munomu, hapashayi muna nyoka yetype iyoyo. Vanochengeta zvishike huku maducks, vana maponzi efish, vanowana nyoka dzakadaiso.
Vamarimo vanoti vanhu vanofanira kugadzirisa mikova inenge yakadyika kusasi kwayo kuitira kuti nyoka nemakonzo zvisapinda mudzimba. Vatiwo zvikwere zvehuku zvinofanirwa kuvakirwa kure nedzimba sezvo zvichikwezva nyoka.
Dzimwe nguva dzandopinda mudzimba dzevanhu ndichitoti ndichitoona kuti sai kuna madhoza ane gap hombe pasi kuti nyoka hombe inenge cobra ndiri kuwana kupinda mumba. Saka kana mune dzimba dzenyu chekai madhoza kuti ane magaps here pasi, modaidza kapenda agadzire dho. Majurawall edu ane magap, ndavharwa magaps aya, musaite huku padhuze.
Imwe mhuri inogara kuTinwald North muHarare yakafonera vamarimo mushure mokunge yawana shato yaive yatomedza huku nhatu. Sezvo shato iri mhuka inochengetedzwa ne mutemo wezviwanikwa, kwakatozoshevedzwa chikwata chakabva kuZimbabwe Parks and Wildlife chakabata nyoka iyi ndokuiendesa kunzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzemusango. Ongororo yakaitwa inoti pamhando nyoka 81 dzinowanikwa munyika, nyoka dzine huturu hunouraya dzinosvika 48. Dzimwe dzinouraya dzinosanganisira rovambira ine mukanwa makasviba serasha, mungu, makure, chiva nebvumbi kana kuti garbon viper. Kudzivirira kuti nyoka dzisapinde mumusha, mutauriri weZimparks vatinashe Farao vanoti vanhu vanokwanisa kushandisa miti inodzinga nyoka yakaita segavi remubhawa kana kuti mahogan rinenge ranyikwa mumvura uye mapirisi ealuminium nezvimwe.
Ongororo yakaitwa nesangano reSnake Bite Institute
rinoti chiva ndiyo nyoka inokonzera kuparara kweupenyu hwevanhu 60 kubva muzana vanorumwa nenyoka iyi pagore. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano kuti gore rino kwakarumwa vanhu vangani nenyoka. Ongororo yakaitwa makore matatu apfuura, Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano kuti gore rino kwakarumwa vanhu vangani nenyoka. Ongororo yakaitwa makore matatu apfuura yakaratidza kuti vanhu 12 vairumwa pazuva munguva yezhizha munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.